Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichithi hei no misoro ye na uzedu za nasi muvurombuzi 27-2017. Mutungamiri weMDC vamogen tsvangirai vanoti bato ravo harina urongwa hwekupinda muhurumende yemubatanidzwa vachiti chinangwa chavo ndechekupinda musarudzo dzinenge dzakachena gore rinouya. Mauto oramba ari mumigwagwa achishanda nemapurisa kunyange hazvo hurumende iri kubvuma kuti zvinhu zvagadzikana munyika. Vanopikisa votaura pamusoro pekutara zuva rakaberekwa vamugabe sezororo iri pamutemo. Nengo yeZANU-PF vakudzai chipanga vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vaive gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva dzeori. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa chirongwa cheOperation Restore Order. Icho hurumende inoti mauto acharamba ari mumigwagwa achibatsirana nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakangwana kutifarira paFacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.